vagari vepamutare vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvishanduke munyaya dzeupfumi, kugara kwevanhu murunyararo, kuva neutano hwakanaka, kupedzwa kwehuori nezvimwe zvinovakoshera muupenyu. Muzvare Jesu nongerai avo vanogadzira vanonzwa ramuguta. Vanoti hurumende itsva inotarisirwa kuti igadzirise upfumi hwenyika uhwo hwange hwave kumawere zvichitevera kutonga nedemo kwavamugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe.
Makorokoto kumhuri yeZimbabwe nekuritaya kwapurezidhendi wedu. Tiri kufara nezvaitika, tichikurudzirawo hurumende yedu itsva yatinenge taanayo kuti ichinje zvinhu zvikuru kuikonomi yedu, igadzirise zvakanga zvakapotseka.
Vainokipanganai vanoti uori hwange hwaparadza nyika hunofanirwa kupedzwa zvachose nehurumende itsva.
Kuti makorokoto muri yeZimbabwe nekubva kwaita Mugabe hazvisikiro kuti kubva kwavo kuvarasa bande baba vedu. Tinongovada zvakadaro, ndo vachange vachizotitaurirawo zvimwe zvezvimwe mukufamba kwenguva. Asi nehurumende yapo iyi tachikumbira corruption inge ichibviswa muZimbabwe. Pacorruption apa kunyanya kusaidi repolisi.
Mumwe mugari wemuguta vaJames Jera vanoti vatungamiriri havasungirwi kuti vagarise pachigaro sezvange zvaita vaMugabe.
Chekutanga ndinoti kune wese wemuZimbabwe wani nezvavakaita nezvazvichitika munyika yedu inei, ndinoti peace yakanaka ndizvoti nemaKristu. Ndochiuya papolitical grounds, ndinotanga kutarisa zvese maevents anga achiitika. In near future tinoda kuti two term for the president is enough. Munhu haafani kungogarisa obva atiita unga kana kuti toita oita unga tiri vanhu vake all the time. It was too long. Isusu semaZimbabweans hatina kubvira tazviona. In future plans tinoda zvinhu zvakadai. So if there is going to be a interim government, the president is going to be nominated starting from today. Anofana kuita yetinoti interim government.
Vaishima Ugweshe vanoita basa rekutengesa michero nezvimwe zvirimwa muguta reMutare. VaGweshe vanoti vanoshivira kuti upfumi hwenyika udzoke pamakore apo Zimbabwe yave nemukurumbira muAfrica yose, mabasa achiwanikwa, mari ichibatika.
Nini zvandotarisira pahurumende ichazenge yaapo nyowani? Kuva neikonomi yakadzikama, kuva neemployment, kuva nekuti vana vaende kuzvikoro zvakasununguka, vabereki vachikwanisa kubhadharawo maaffordable fees. Ndozvo zvikuru zvandinotarisira kuti zvivepo.
Vanorwira kodzero dzevanhu uye vari munyori musangano revagari vemuguta reMutare Residence and Ratepayers Association vaDavid Mutambirwa vanoti hurumende ichavepo inofanirwa kupedza hurombo muvanhu nekusimudzira maindastiri kuti kuve nemabasa pamwe nekusungisa vose vakuru vachabatwa nemhosva dzeuori. Vagari ava vanoti tarisiro yavo yekuti zvinhu zvichange zvakanaka munyika sezvo vachange vari muhurumende vava neruzivo rwezvinhu zvinouraya upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.